mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kunyana 27 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rapaiwo mutongo wekuti humbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara.
Dare ramagistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya wechitungwiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare.
Sizvo mushandirwi asiri kuda kutipakodzere tatitosangana tichiti matare achasangana mangwana tashandiswa tichizwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu.
Masangano evarayiridzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vakatambirana nedanho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya vechitungwiza vaLove More Maiko chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga pamabai election eward 7 kuchitungwiza gore rapera iraswe richiti pane umbowo hunonangisa vaviri ava pamhosva iyi. Godwin Mangondla anotipa nyaya inoteverera.
Rimwe remagweta evaviri ava vaFred Masarirevhu vati mutongi amai yeOkai Dzuda vakarasa chikumbiro chevaviri ava vakati vamufanira kupindura nyaya yavari kupomerwa.
Dare rapaiwo mutongo wekuti humbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara. Asi tinoona kuti dare rabvumawo zvakare kuti humbowo hwakanga huchipuwa nevafakazi ava hausi kuenderana. Pane pamwe pavaitaura zvinhu zvavanga vasingaenderani kana kuti zvanga zvirisiri consistent pachirungu. Asi dare raendererawo mberi nekuti ngavarambe vari muusungwa nekuti yati pane nyaya yekuti vange vachipindura.
Vanotiwo havana kufara nemutongo uyu uye vaita chimwe chikumbiro chekuti mutongo uyu uongororwe nedare repamusoro reHigh Court nyaya isati yaenderera mberi. Asi chikumbiro ichi hachinawo kutambirwa nedare.
Dare rati iro harikwanisi kuvapa chikumbiro ichocho kuti nyaya ipfuuridzwe nezuva riri mberi kuti vaite chikumbiro chavo chekuHigh Court nekuti iro dare harikwanisi kumiswa kuti nyaya ienderere mberi nekuti mumwe wevasungwa aroda kuti nyaya iende kudare reHigh Court.
Nyaya iyi ichatanga kunzwikwa musi wa24 mwedzi unouya. Vasikala navamaiko vari kupomerwa mhosva yekutema nematombo vatsigiri veZANU PF vaivi pamusangano panhandare yeZengeza 5 musi wa2 Chivabvu pamberi pesarudzo dzeby-election muwadhi 7 kuZengeza kwekare. Nyaya iyi iri kunzwikwa vamaiko vachibva kumba asi vasikala vachibva kujeri sezvo vakamirira kutongwa pane dzimwe nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga nekukanganisa mapurisa achiita basa ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeCCC muzvare Mo Blessing Ali kuchitungwiza. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mune imwewo nyaya yaive kumatare nezuro dare ramagistrate muHarare rakabvisa pamberi paro nyaya yeimwe nhengo yeCCC vaGodfrey Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko vakasungwa muna kurume gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kuputsa chivakwa chambuya nehanda icho chiri pakati pemigwagwa Samora Machel naJulius Nyerere. Nyaya iyi yakaraswa vakazonzi vaida kukonzera mhirizhonga muguta reHarare. Vakarembera avo vakaitwa kafira mberi nemapurisa vari muusungwa. Vanoti vanofara nedanho ratorwa neDare nekuti pange pasina umbowo.
Panyaya yangu yanga iri chimudhuri chambuya nehade. Ndakakwira padenga pandida kudambura mutsipo wambuya nehade. So ndakashamiswa kuti ini ndaizodambura ndakakwira dzambuya nehade vacho. Vaifanira kuya vega kunotedzwa vega mukoti votsimudza ruoko rworudyi voti mwari ndibatsirei murume uyu aida kundidambura mutsipa ende ipapo ndaikutsikana kati iye mupurisa aizotaurira fiya mbuya nehati iye aiti ndaida kuvadambura zvinhu zvinonyadzisa muzimbabwe kushungurudzwa kwose isina opozini kuri kunyanya kuri kunyanya
zvichakadai meya vebhindu ravajacob kwature vanove nhengo yetriple c nemumwe wavo vajonathan kapasi avo vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vacharamba vari mutrongo kusvika nemusi wechina apo pachanzikwa chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa vaviri ava vachishandisa kambani yavo vari kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa rekuchera chibhorani mushure mekubhadharwa zviro zvishanu zvemari yekubritain kana kuti £5,000 vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo kana kuti collective bargaining iyo yavanoti vari kuramba vachinyimwa mvumo nemushandirwi anove hurumende. Masangano aya anoti kodzero yenhengo dzavo nemushandi wese yekuti aende kumushandirwa chinokakavadza kuti apiwe muhoro unomukwanira. Masangano ari pasi peFOZEL anoti nhasi acharatidzirawo pamadande mutande uye achaita kuti agare pasi nehurumende inzwe zviri kudiwa nevashandi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaObert Masaraure avo vanotungamira sangano reATUS iro riri muFOZEL kuti tinzwe zvizhinji.
Takanga takaenda kumatare tinochema nenyaya idzodzo tichiti matare atifoserewo labour minister wedu nehurumende yese kuti igadzirise mukaha uripo pakati pedu nemushandirwi kuti tinge tiine mukana wekutaurirana zviri tarisirwa neconvention 154 yeilo inokurudzira kuti nyika dzese dzipromote collective bargaining. Saka tasangana tichirovanisa musoro kuti toita sei sezvo mushandirwi asiri kuda kutipa kodzerei sezvo matare ari kuramba achidhileya tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana tashamiswa tichidzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu kuti hiyeri nyaya yemauto mangwana yakuiswa musi wa 20 october. Saka tatinotsvaga mazano ekuti toita sei nyaya yekuti tiite collective bargaining tisamirirei njenzi tisamirirei magifts from the president tizviitirewo zvisungu sezvo mwana wamuvashandi.
Chii chikuru chabuda mumusangano wamaita uyu vamasaraure?
Chikuru chabuda mumusangano wedu nhasi ndechekuti kubva nhasi zvichienda mberi varairidzi vese vari under FOZEL vachange vachitanga kusangana kumaregions kwavari vachiratidza kusafara kwavo nenzira dzakasiyana siyana. Tanga tasunga kuti mangwana musi wa 27 pachiitwa dare richinzwa nyaya yedu isu online tinenge tiripo tichiratidzira. Asi nenyaya yekuti nyaya yedu yapostponwa haichanzwikwe mangwana vatipa mukana wekutanga kuorganiza takuenda kumacommunities kuti tichange tichibatsirana pamwe chete sevarairidzi kuti tipiwe kodzero dzedu dzecollective bargaining tingaitei tisamirire kuudzwa kunzi livhi renyu rabviswa radzorwa ranzwai radai musanzi James yako kusanzi bonasi rakamira sei zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nhaurirano. Tikudawo kodzero idzodzo dzozikwanwa nevashandi nyika yese dzatiri kunyimwa ndokodzero dziri mubumbiro remutemo ndidzo kodzero dzinotarisirwa dzichiwanikwa neILO convention 155454. Saka tichiramba tichipusha nekuti taane nguva mangwana hatichaite online protest taane nguva yekuenda kuvanhu tichinoronga pamwe chete nezvitofamba.
Munotarisira kugara pasi nehurumende here kana kusvitsa kuhurumende zvamasunga mumusangano uyu?
Ndine zvisungo zvataita ndosanganisira chichiposhi kuti tizivise hurumende kuti ngaialaine mitemo yose section 19 section 20 section 31 yepublic services act uye special instrument 141 of 1997 zvialainiwe neconstitution kuti vashandi vaone collective bargaining rights. Izvozvo tichaisa kwavari vachiziva tichavadana musangano yakuwana tichitaura navo tichivazivisa, asi tichakatisangana navo mabodroom, asi vakazosangana nesu zvakare mumastreets tichiratidza kuti mumucha kwedu hatigarambe tichiti tinodharirwa pekusakura pemaricho nemunhu asingadi kutaura nesu. Kana richo richidharwa kuti unosakura kusvikapa, une mvumo yekuchema chema kuti ndima yemadhara yapurisa kudarika mari yamurikundipa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reArtus iro riri mufor sale vaObed Masaraure, vange vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle, icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakazivisa kuti chawedzerwa nguva kusvika vazoona kuti chapedza basa racho. Vakazivisawo kuti kusvika nezuro vaive vasunga vanhu vanosvika kuzviuru 46,000, uyewo kwasungwa motokari dzinosvika chiuru nezana rine gumi neina 1,114. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuona kuti chirongwa chinonzi Tame the Traffic Jungle chiri kufamba zvakanaka zvikuru sei, sezvo chirongwa ichi chinenge chakanangana namapublic service vehicles avo vanenge vasina mapepa anofanirwa kuti ange vainavo pavanooperata mumigwagwa. Asi zviri kuratidza kuti havasivo chete vakatarisirwa kuti vatevedze mitemo yomumugwagwa. Tinoona kuti pane dzimwe mota dzinofamba dzisina manumber plates, kwozoita avo vavanoti matauting, kwozoita dzimwe kudriver kusiriko, nokumwe kuchorwa kwemitemo mizhinji inenge ichitevedzwa mumugwagwa. Saka tiri kuona kuti mapurisa anenge ane basa guru apa.
Saka imi muri kuonawo mapurisa seari kufambisa chirongwa ichi nenzira yakanaka here?
Iwo mapurisa pavanenge vachiita maroadblock ngavaone kutiko naivo vanenge vari kudivi riri safe, sezvatingataura kuti kuisawo masign police ahead, kushandisawo madrum akanaka pamwe chete namakonzi akanaka, kwete kuti dzimwe nguva vanozopedzisira vakungonhoka chero madrum avanhonga pamwe namatombo pamwe namataya avanenge vachishandisa mumugwagwa. Izvo zvinovaita kuti vange vasiri kurutivi rwakanaka rwakatarisana neself health environment kumushandi wose. Izvo zvinogona kufambiranawo zvakare nepolice charter.
Tonzwawo kuti mabhazi anotakura vanhu mazhinji acho anonzi haana magwara akakwana, panofambawo sei ipapo?
Tiri kuona kuti tina mabhazi mazhinji mamwe ari kufamba asina manumber plate, asina mutero, asina kana chaanenge ainacho. Mabhazi aya mazhinji acho akakomishina kubva muna 2019 kusvika parinhasi. Nokudaro tiri kukumbira Minister of Transport na Minister of Home Affairs kuti vaone kuti mabhazi aya ari under chegrozupwa kutiko atevedzerawo mitemo yomumigwagwa kuti asiyewo vanhu vachitakurwa vari muchimiro chakanaka.
Vamwewo vanofamba nemabhazi nemichovha tonzwa kuti vari kuchemawo kuti tave kunonoka nekuda kwekushayikwa kwezvinofambisa. Zvakamira sei muguta?
Kana iri nyaya yokutiko vafambi vari kunonoka kusvika kubasa pamwe chete navakushandisa dzimota vari kunonoka kusvika kubasa, ichokwadi kuti vangangononoka pano nepapapo dzimwe nguva vachinonotswa nokuda kwamaroadblocks. Asi tiri kuti maroadblocks akanaka, ivo ngavabatirane namapurisa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Iyowo mitengo yakwira zvakadini? Tonzwa vamwe vachiti mari dzinobhadharwa dzaakuwedzerwa nekuda kwekushomeka kwaita zvekufambisa.
Kana takatarisawo panyaya dzemitengo kana kuti tingati mafees, vamwe vangange vachiovercharge, asi tiri kuti kuna avo vana mapepa avo akanaka ngavaregereka kusvika pavanoita overcharge, ngavangochaja mari inotenderwa sezvo ivo vane nguva yokugona kutakura vanhu kakawanda.
Kurudziro yenyu yochitiwo kudini?
Kuna avo vakabatwa vasina mapepa vatingati vari kunze kwomutemo, tinoziva kuti Motor Transport Act inotendera kuti tive nametered taxi nametered taxi. Saka nokudaro vese avo vatingati vari kushanda vachiita mushikashika, Taikumbira kuti minister wetransport ngava tendere kuti vaende vanoregister kuti vatakure vanhu. Sezvo tinoziva kuti iko iye zvino matransporti ari kudikamwa munzvimbo dzakawanda pamwe pasingasviki mabhazi pamwe pasingasviki makombi. Tiri kukurudzira kuti vese avo vanoshandisa mumugwagwa ngavawane vachitevedza mitemo yomumugwagwa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevechidiki vari kuita zveungochani hunonzi nevari kuziva zviri kuitika huri kukwira munyika, izvo zvinonzi hazvisi kufadza vanhu vakawanda munyika. Asi masangano anomiririra ngochani anoti uwandu uhwu hunoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumiririra kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizandiri uye havanditsoropodzi kana vandisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda kwachena kuruzhinji reZimbabwe kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini. Vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sabva nechazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirigara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obey Mahachi anoti chingochani chinonzi chine mari naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwana upfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari naye.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, Gays and Lesbians of Zimbabwe, kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwesambo veko kare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari, kunze kwekunyara nekutya kusoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi, pasi vanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Sanika isi vemachechi, tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka, munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Kuti hazvirevi kuti ndagamuchira homosexual hwake hwaanenge achiita ihwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe amai Primrose Matambanadzo vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Makatarisa mumaguidelines eMinistry of Health varimo, lesbian, gay, bisexual, transgender community, even more guidelines where the marquee populations are. Ari fanjo di huru yo kubatiyo tachwana wa HIV isusu ndo atuwa tarifa kika tachupa na service iwayo
sanga nurnona nezo kuchigiza na kwenyika zipase rese redevelopment and cooperation rino jimugorera 2019 munyika maewe nengo chani zino guona kushika zikamu gumi kubamu zana kana kuji 10% kunyange hazo ngo chani ziri kunzi ziri kuwanda munyika mitiemo iripo parizino haitendiri kuruora na kwengo chani izi daka Mirra Studio 7 ndiri Harare dini Tobias Mudzingwa.
Iko zino tombo tarisa shiri mune mamwe mapepa na unasi. Mupepa nau re Herald mune nyaya irikuti guruko tare zvekunze kwenyika va Frederick Shala vakazivisa kuti Zimbabwe icharamba ichiruka mazano uye kutsvaka nzira dzekuti yopona nei zvisinei nejoko rezvirango zvehupfumi ravanoti vakatakudzwa nenyika dzekumavirira. Izvi zvakaziviswa kuseri kwemusangano wemakurukota ehurumende wakaitwa nezuro muHarare. Mupepanau reChronicle mune nyaya iri kutiwo mutungamiri wenyika President Mnangagwa vakarambidza makurukota ehurumende pamwe chete nevakuru vakuru vehurumende kuti vaende kunze kwenyika kunzendo dzebasa dzavanoti hadzina kukosha asi vafambire dzakakoshera nyika kana kuti dzine hurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika chete. Hapana gurukota nemunyori mukuru achabvumidzwa kubuda kunze kwenyika panguva imwe chete sezvo izvi zvichizokanganisa basa remabazi ravo rakakodzera uye mabasa ehurumende. Kuzino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu ngavasatevedzera zvenyaya kutaura uyo uyo anonzi Panganai, Panganai Java. Panganai Java akadhambiwa nezampiri kumushure mekunge ati mbavha for ED zaanoika murasa ndozvinoita zvaanoino kushandisa kaibva yekurasa akati aakudzokera kuamerica kwake uko akati hamdara makafema muri kuramba zvenembari makafema saka aakushaya nzira yekudzoka nayo manje aakutaura zvokuti purezidendi wedu aona vafa aona vafa kuda kuvashuvidzira here kana ndozvaari kuronga iye kuipa poizeni purezidendi wedu kuti vasi saka veduwe zvinhu zvinotaura Panganai musazviteerera ndo maprofesa vedhumo havana chakanaka chavanobudisa mumuromo mavo ndatenda ndini Joma paJobek.
Muri sei Studio 7 ndanipota ke ndaseka ngandipedze kuseka zvinonakidza zvongo chana zvenizvo saka anonga ari maindiani ipapo muchanzwa umwe murume akamita ndopatichazoonerera. Mbomitisana manhu varume wawo tinase kuzonzwirira ibudisa black boots hakune black boots heroko kana red barreta kana zvanesa ipai vafana vezanu vanotamba navo zvinopera izvo ndakaende kunana America kwazvinobvumidzwako hatidi rabishi muzimbabwe isusu manje manje hwachii ipapo kuti murume umwe amitiswe ngoumweni murume ndokupusa zvokurume pasinazvo vamunangagwa ipai red barreta kana upa vafana vezanu zvinopera izvo.
Studio 7 magadini magadini wamunangagwa kunyara chachako havanyari mushure mekutora vana vavo vachivapinza mucabinet waita zvemumwe munhu rudzii wakadai so kunyara chachako havanyari ende vari kuti pamberi pamberi nezanupf wacho vachiona maitiro akamashure akadai so handifungi kuti misoro yavo inodhonza zvakanaka ngavafunge kaviri vaone kuti chii chiri kuitwa namunangagwa.
Murisei pastudio makambouyawo vanhu vezanupf apo mumbo vatibvunzirawo kuti sevari kuti vakahwina maelections ko vanhu ava vari kusungirweiko vari kusungwa vanhu nevari kuabdakta vari kurohwa vari kuteverere chii vanhu veopposition vakahwina ivo ngavachirananga nyika iende mberi tione mumbotibvunzirawo vana mavhaza kuti zviri kufamba sei.
Mazwira sei kupastudio zen mazwira sei kwanatinonoka wande vamwe semazwira sei news the mouth bulletira kapa sinto seven and chat fatira. News the mouth bulletira is that chat fatira zengochani zizi. Mauda utufundi sira wana wedungochani zato nani kana mukarama magandaro. Utukata utere zuto nani siri. Kozi mauti tiksira wana ungochani kana mchibulisa ungochani pa studio. Pa radio. Mnema ungo gara imishi sapota ningochani zenyito zwa haisu no. Tashiramba izuzuzo ungoja zwa mauti ulitira pa radio. No.
Mangwana ni pa studio mamuka sei. Lombe ya zangu pa muromo na sipa kumana wano istima gana sipa ya chotishengi tanyika. Warume makane makole zukufamu. Mjaswira wana naka yei. Wajazora ni baba wanga wari msoja nukuti ni mazi tembe nye munu fama baka teka ima barabarao urumenje ino tora ana mafa yopavo wangu wanengu wapinja muami saka apano rupa wakuno zora za baba wanga wari soja chayati bakoda matembe wakudawa na wajazono ti baba wanengi wanga wari msoja so munu tuma mjinziru wa wano waka demonstrate mkufura wano nefuti munu sila wana naka enamu Nakae namu zvifunze nhasi pauri kuti waunganidza fuma yeye vana nokuti kwafa nhasi vana vako varobata nokuti zvimari zvomunopiwa imimi tikatarisa magarden boy aruna South Africa anonohoresa masoja maviri
mangwanani akanaka pastudio 7 ndinoda hangu kumbobvunza kuvanhu vezanu vanoti nyika inotongwa nevanhu vakarwa hondo ndinodawo kuziya pakati pevanhu ava ana magwaza Nuhuya anonzi mpuri nguwe uyu. Nuhuya anonzi mkwadi uyu. Dinoda utimumbo nitao roa nweza nukuti njekupi kuhondo kwa wakaru kwa wani wawo. Ende dopa wano taura inonzi nonsense. Dopa wano taura inonzi nonsense wani wawo. Ninye kuti wani kwa chiti waru kushandala ningirigini zanpia. Dopa wano taura inonzi nonsense wani wawo antuku taura wawo. Anama guaza, anama kwadi besi wawo. Nana mpuri nguwe besa wawo. Duze woku hondo kwa wakaru wakana mchita ura mchitika na mime mazano mchita ura wati nyika ino rugiwa nwano inotongwa nwano wakaru kwa hondo ndekupi kuhondo kwa wakaru kwa wano ndeku menche na iwa ndekupi kuhondo kwa wakaru kwa haa mazano mandae manyara mani matura era nyika mazano dae manyara manyara umani masumu luka mani
Izo zange dziripfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7 Isu hatina divi la chakarele kera. Tumira ima zuyenyu pa WhatsApp namba zinoti +1 202 465 0318. Mchitu uza za muno funga, panyeshuri kuitika. Tinodaku kuye uchidzai kutumusare pesa mazuyenyu amuno tumira kuti wakawanda lawani omukana. Direct from Washington, the voice of America. Muchikamu chino tinotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. America yakanangana nekuvharwa kwehurumende mukupera kwesvondo rino kunze kwekunge dare reCongress ratora matano ropa rubatsiro rwakawanda. Kuti ropa rubatsiro rwakawanda zvakadini kunyika yekuUkraine nemashandisirwo emari munyika. Congress ichiri mugakava iri. Aisati yava neurongwa wemashandisirwo emari uye kuti hurumende ichafamba sei mukubhadhara mamirioni evashandi zvinogona kumbokanganisa mabasa ehurumende. Tochitarisawo zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Dare raMajor Street muHarare neZuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiriri wezengeza West muParamende vaJob Sikala na meya wechitungwiza vaLove Mo Maiko. Munyayavo iri kumatare. Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Unions for ZEU akasangana muHarare neZuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandisiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle, icho changechichitwa kubva musi wa 12 mwedzi uno. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi patisa kupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheEast Ndebele.